taona bacho dzangu tuwandei nekunyuwe rimwe bhazi ruriva ndiradona. Saka chinyaya rinyayoti rinonyanyisa pamugwagwa pedu apa inyaya yekuti vamwe vari kutyora mutemo wekutakura vasina humo, vasina tsamba dzinovatendera kunge vachitakura vanhu, kunyanyisa vane tumota tudiditu vanooresa vanhu pasina chavanokwanisa kuzobatsirwa nacho. Kwozotiwo kana tikutarisa zvinhu zviri kukonzera tsaona mugwagwa yakawanda inyaya yekuishata kwaita mugwagwa yeduwo, kuti mugwagwa imwe yakucheza mapotholes awandisisa pamugwagwa yakati wandei. Vamwe vanenge vachitiza mapotholes mugwagwa yedu imwe yachanyatsogadzirwa sezvaaita kudhara.
Imo mugwagwa umu munenge musina mapurisa here vaGoliath?
Pahighway mapurisa ari kuwanika aripo. Pahighway ari kuwanika. Chiri kuzoita kuti ava vakomana achibve kuti vanopinde vose pamaroadblock vanenge vakatakura vanhu vari mutumaprivate panenge vachinyatsoona kuti motokari yakazara. Chimwe chinhu chatiri kuona pamugwagwa dzimwe mota dzapera.
Zvii zvamuri kukurudzira vatyairi kuti vaite pazororo rata kusvika rekisimusi uye neregore dzariri kuteera?
Isusu sesangano yepassenger association muzimbabwe tirikungokurudzira veruzhinji kuti vasafambe vakawanda. Kana vachienda kuzororo vamwe ngavatange kuenda vozoteera, vasafambe vakawanda semhuri. Izvozvi njodzi sikuru. Kana vachienda nemotikari yavo vanofanira kuona kuti munhu achazinge achivatakura kana kuti ari kuvatyaira haana kudhakwa, ari sobha, haana kunwisa doro. Tikuona kuti dzimwe tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vari kumwa doro zvakare nevamwe vari kushahanya. Tikukurudzira vemabhazi kuti ngavapuwe nguva yekuzorora kana vari vatyairi, kana vaitawo matripu anenge achitengerwawo pazuva kana kuti pawiki vange vachizororazve zvakare.